Sangano rehitha chimoga ofen kera kapawa mari ii nemuswe china kuitra kutishandis koma base maoko anounza mari kuitra utirisa ramberi chipe marubatiro. Imwe nerera inochengetwa nesangano iri Athlia Kaputa anoti rubatsiro ruchavandudza upenyu hwake.
Pakasanda muhidza kugona kuyakana neinfomi yakabvaruka kana uchiko vachiburikidza nekupiwa nekusapotwa nehidza kwautonekiro pamwe vana kwozoita ishu yemaschool fees. Pangasati ndamuhidza kugunodzingwa zvichikonzeresa kuti urasikirwe nemamwe malessons asi zvinezvazvatsvopo.
Izvi zvinotsigirwawo naTrosky Nyahunzvi uyo ari kuita form 3.
Pananga ndisati ndamuhidza like kana mutero wangu chaiwo kuti vakwanise kutenga mauniforms chaiwo vaisa matenga ofu uchi waitozosvika pakusona bhurugwa rako ka77 but patakazoiswa muhidza takanga tatengerwa mauniforms. Then zvimwe zvese mamwe manecessities ari kudiwa like isusu maform 3 tamunew curriculum. Pane zvinhu zvakawanda zvinodiwa nenew curriculum zvekuti one parent akwanise kuzviafforda. So pazvinhu izvozvo tetichibatsirwa nehidza vachititengera. Saka upenyu hwachona tichiona kuti hwachinja.
Imwe yeshirikadzi yakasiyiwa ine vana vapfumbamwe inogara muward 1 mumusha wenyamashato kwamurehwa amai Immaculate Murehwa vanoti sangano rehidza chimoga riri kushandira upenyu hwenherera zhinji.
Ndakabatsirwa vana vangu inini ndakafirwa ndine vana 9 vakatakurwa wese nehidha kusvikira nanhasi hidha ichimoga iri kundibatsira. Saka ndiri kungotenda chaizvo kuti dai zvaramba zvakadaro tirambe tiri pamwe chete.
Mutungamiriri wehidha chimoga vaAlbert Mukondwa vanoti vanotarisira kuti mari yavakapiwa iyi vabatsire mumabasa avo emaoko kuti vasaramba vachipema.
Negrandi iri tiri kuda kuti tidzikise pasi mari yatiri kupuwana nekupema tikwanise kutsvaga mari kuburikidza nemaprojects atinenge tichiita yekuti mabasa SHCOC ekurapisa vana, ekufundisa vana, kuvapa mauniformu, kuvapfekedza, kubatsira kuvandudza dzimba dzevana vanogara vega. Mari iyoyi tinoda kuti mainterest achabva kuhuku akwanise kubatsiridza iri basa iri.
Sangano iri riri kubatsira nherera mazana manomwe ane makumi masere nemana dziri muzvikoro zvakasiyana-siyana kusanganisira kumayunivhesiti. Mumiririri weAmerica muZimbabwe Ambassador Harry K. Thomas Jr. vanoti zvinovafadza zvikuru kuona zvirongwa zvinobetsera mukusimudzira nherera nevechidiki kuitira kuti vave neupenyu hwakajeka. Ndakamirira Studio 7 kwamurehwa, ndini Patricia Mudadigwa.